Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America on Monday, January 27th, 2020. And this is Live Talk. I am Kip Stube.
And I'm Marvelous Mhlanganyahuye.
Tonight on Live Talk, we are talking about drought amid reports of serious hunger in Zimbabwe.
And to join this discussion, please phone us directly at 001-202-619-2077 and we'll call you right back.
Live Talk goes out to Zimbabwe on our 909 meter mobile frequency and on the 4930 and 15460 kilo shortwave, Monday through Friday at 8 p.m.
And on the internet, you can reach us at www.voazimbabwe.com, www.voashona.com, and at www.voaindebele.com.
If you've just joined us tonight on Studio 7 Live Talk, we are talking about the drought situation and hunger in Zimbabwe.
8 million people are in need of drought relief aid in Matabeleland North, Mashingo, and Matabeleland South provinces, devastated by one of the worst dry spells in years in Zimbabwe. More than 30,000 cattle have died in these regions, leaving most farmers without their most prized possessions.
According to the World Food Programme, about 2.2 million people in urban areas and 5.5 million people in rural Zimbabwe are food insecure. The situation has become desperate, with the United Nations agency appealing for $200 million as it expects to double the number of people it assists up to 4.1 million.
Indications are that the WFP will run out of food by the end of February, coinciding with the peak of the hunger season. Years of drought have slashed food production in Zimbabwe, once the breadbasket of Southern Africa. The 2019 maize harvest was down 50% on 2018, with overall cereal outreach less than half the national requirement.
The crippling drought has been fueled by hyperinflation, resulting in prices of basic commodities going up, forcing millions of people to eat less, skip meals, take children out of school, sell off livestock, and fall into a vicious cycle of debt.
There is no joy for vulnerable Zimbabweans, including subsistence farmers, who are facing erratic rains. The WFP says this season's rains are again late and inadequate, with planted seeds having failed to germinate in many areas.
Iwambe zulomuhle linganjani lapho khona endaweni esijeneyo namhla ke siyachaya sibiludaba olendlala kanye lokuma elizweni eZimbabwe. Salithembisa ngeviki iphelileyo ukuthi sizalethulela isimo sendlala lokuma kwele Zimbabwe. Namhla ke siqalisile lingakhohlwa njalo lokuthi likhambe kuStudio 7 ntambama ngo 7 o'clock kusiyafika ngo 8 sabe silethulela okuningi. Ye, sizwile ke ukuthi abantu abaningi bayalamba okumangalisayo. I-WFP ithi abantu iZimbabwe yonke jikelele abafika almost 8 million, singathi ke bayi 7.7 million bahlupheka ukuzima. So le nkomo eziningi ezedlula 30,000 kuthwala zosezibulewe ikoma. Ye, sizwile ukuthi njalo lezulu seliphuzile. So ke sifisa ukuthi silethulele konke lokhu sizwe ukuthi kuhamba njani. Marvelous.
Kunawo vachangobva kupinda muchirongwa tinokuchingamidzai pano paFacebook page yedu yeVOA Shona uyezve neparadio. Nasi tiri kutarisa isu nyaya yenzara uyezve nekushayikwa kwemvura yakakwana iri kunaya munzvimbo dzakasiyana-siyana. Umo tiri kuona vamwe vazhinji vachiti ivo nyaya yechikafu iri kunetsa. Sangano reWFP riri kutaura iro kuti pachange pasina chikafu chakanyatsokwana uyezve vazhinji vachange vakatarisana nenzara, sezvo mwaka wegore rino usina kubuda zvakanaka. Nzvimbo dziri kutarisana nekunge dziine nzara dzinosanganisira Matabeleland North, Mashingo, neMatabeleland South province. Asi izvi zviri kutaurwa zvakare kuti pane mombe dzakawanda dzinosvika idzo 30,000 dzakawanikwa dzichishaika munzvimbo idzodzi sezvo kusina mvura, uyezve mombe idzi dzanga dziri kushaya furo. Saka ndo zvimwe zvatichange tiri kutarisa pano, uyezve kana muchida kupinda muchirongwa ibvai manyora nhamba dzenyu, makaisa zvakare macode numbers enyu kuti tigokufonerai. Asi regai timbonzwa kubva kune vamwe vari kune dzimwe nzvimbo vachitaura ivo mamiriro akaita zvinhu munharaunda dzavari.
Gore rino upenyu hwakatiomera nekuti mukaona chibagwe chedu chiri kutumbuka chiri chidiki kudai. Hapana gohwo ratinombowana, gore rakapera patina kukohwa zvakanaka. Tinombozama kumbotengesa mashuku namamengo asi iko zvino zvishuwa zvapera, kana risa mamengo kwakusina nemhosva yemvura. Saka apa kuti tione kuti upenyu huchatimirira sei, tiri kutozvishaiwa. Mukaona chibagwe ichi zveshuwa kuti tichakohwa zvinoenda kupi, titongoona kuti goro racho rakaderera. Gore rakapera mangu makuru ose tinombosibatsirwa nema Oxfam neizvose zvinombosibatsira muno munzvimbo muno muward 7 mune mamwa kwachifu mugabe. Asi gore rino hakuna zveshuwa vari kutibatsira, tiri kungorarama pakutambudzika chaipo chaipo. Mvura yo chaizi kunaya, apa tiri kutotangidza kutorima chako chako. Mukaona chibagwe ichi ne ichi chiya chechikutumbuka munatsi kuona kuti zvakatosiyana. Icho chiri kutotumbuka chakadai, mukada kuona kuti mwana wacho uchagara papi ipapa, muchoona kuti hapana nzara chayo. Goro rinotinayo apa tina vana vari kuenda kuchikoro, tivanoda school fees kuti tichenge chibagwe chacho chinowanikwa kumasvingo. Apa chinoda mari yetransport, mari yetransport hatina. Upenyu hwacho hwakagoja apa, tiri kudhura mari dzacho natisina. Tinongoona kuti upenyu hwacho hwakangotiomera.
Aiwa, apo tiri kunzwa kubva kune mumwe mudzimai ari kutaura iye mamiriro akaita zvinhu kumasvingo. Sezvo muri kunzwa vari kubva vataura ivo kuti gore rino harina kumira zvakanaka, chibarwe mabarwe avo avari kutarisa taona tese kuti pari zvino akatosvava.
Yes, siye matevere South sibone kuti bainzani kuna ngale sizokutwa ke badingi ukudla napa abanye abasenyandeni irikeshi kona gale enyandene resettlement scheme ake sizwe ukuthi bathini ngohlupololo.
Sithola mabili khona ukusithi sithenga okuncane silakho, njalo lempuphu zibe khona ezitolo ngoba nginje senge ngayayidinga ngayiswela ngaze ngayizuza nzima kubona kusese khathesi. So sesibone ngani ihulumende ngabe la iya kubona ithatha amanyathelo ingenele ngoba siza kufa.
That is a lady in Enyandeni resettlement scheme. Marvelous. Do we have any other people somewhere else?
Yes, let's go to our next video. Timbonzwa zvakare zviri kutaurwa nevamwe vari kune imwe nharaunda.
Upfu kuti uwane unenge watosunga. Pamwe pachona ndinegara nevana havashandi, simataurira yatikuita apa kuti vana havashandi. Wati uyu waita kamaricho, tibatanidza tobatanidza totenga ka 10 kg. Tobva tabva ipapo shuga chaichai kuti uiwane. Ini ndinongozopisira ndati inini kana shuga yacho handimwe tea, but shuga mba mune musina unongovarira kuwana sauti nekuwana upfu iwoyo, but upfu wachona ndokudya pazuwa kawani. Wani wachona hauguti. Makuseni ukawana zvokuita munguva iyoyo kureva kuti hapana chimwe chauchadya, uchadya manheru sadza. Sadza rachona iro ndirongoti ukangobikawo mungoita nakadimbu-dimbu moona kudya.
Apo tiri kunzwa kubva kune vamwe amai vari kumashonaland west vachitsanangura ivo kuti panguva ino vari kutowanikwa ivo havachakwanisa zvizva zvekuti munodya katatu pazuva. Vari kutaura ivo kuti chakatokosha kwavari isauti, nekuti unogona kuti ukaona sauti wokwanisa kuwanikwa uchiishandisa nezvimwewo. Uyezve vari kuchema-chema vachiti mhuri pari zvino iri kutofa nenzara nemamiriro akaita gore rino.
Yes, sesibuyela njalo eMathweni South. Sike sizwe umnyu baba lapho tuthini ubaba uBhebhe ongukansela eNyandeni.
Ikakhulu lapho esigabeni sami sibili ngithwele nzima ngabantu abadinga ukudla. Ukudla kulutshwane kakhulu, sesizame zonke indlela ukuthi kungangezelelwa kodwa kuyehlula. Ngoba khathesi ngilabantu abakhona 130 abatholayo abaswelayo kusho ukuthi imizi ama-household angu-130 atholayo kunapha ku-ward 5. So abaningi vele abazuzi lutho. Lokuthenga bathi nxa besiyathenga ngale GMP kusuka kuba cost kakhulu, i-transport le umumbo wakhona omunye wabonakele, plus umumbo wakhona omunye uyabuvela ungakwani amagogoko kumbe amabili, uyabe ingxenyele kuligogoko le 3/4. So akusine sokuyilosi kuvele sokuphihlezi kuyindlala kuphela ekhala ngakho esikhala ngayo sibini. Mina ngisibili bemfisa lokuthi ngama non-governmental organization angenela la asincedise kuphisela ku-food for work. Abantu basebenze eminye imisebenzi lakahlisile amadamu amaningi esiwafunayo ukwenza kathi sinjengobana vele thina singakwanisa ukuthi singabamba amanzi, sile mfula eminingi engabamba amanzi, sizilimele isenza ama.
That is Councillor Bhebhe of Enyandeni resettlement scheme. He is urging NGOs to chip in because he says hunger is a problem in his area.
Mm-hmm. I think we also have an official from Mashingo who is actually talking about the situation in his country. Let's try and see if we can hear from him, an official from Mashingo, on video talking about the situation in his province.
Yeah, I'm on Mashingo. Roughly, we are expecting, anticipating about 1 million people to watch our daru batiro chikafu. Kuno kumaruzepa, ni muno mtu. Umende uburgiza ni Department of Social Welfare, ni Drought Relief Committee, waruku pachikafu to the majority of the residents in Mashingo. Mende change chipa ma 50 kg bags per family. At the same time, to return to the World Food Program, change chi upscaler programs. Angwaru mbupa 5 districts. Now, to return to the Rocha chipa, the 7 districts AC. The open zone, what's a more to play when you put up with it.
Aiwa, regai tinswe zvakare kubva kubato reZANU PF vachitaurawo MP veko vekumasvingo ikoko vachitaurawo mamirira akaita zvinhu kudunhu ravo.
Ward 4, Ward 9 and 5.
Okay. Sa MP imi pane zvamuri kuita uye munokurudzira chii kuvanhu vemukonstituenti kana vedunhu rose remasvingo ezeo?
Isu ini sa MP wemwenezi isa kuti ndiri nhengo province yeZANU PF. Ninokurudzira vanhu kuti nguva ichiripo kuti rambai muchirima muchidzvara. Nguva iripo tinogona kukohwa. Nemvura yakanaya iko zvino iyi, tine machanzi ekukohwa. Saka rambai makashinga, rambai muchiita zvamunoita. Iniwo sa MP ndinokutenda president vakatipa rice. Tikanopa vanhu mahospitari azvipatara ndakanozvipa zvese. Ndiri kurama chivakurudzira vanhu kuti chatakawana minda yedu yatakapuwa nehurumende ngatiishandise. Ndiyo inosumudza nyika yedu. Hatingatengi cabbage murutenga ne $45. Isu tine mvuna inoyerera yarunde kose mvura inongoyerera. Ngatirime magarden, ngatitotengesa isuku kurutenga tichibva kuminda yedu ichinovatengesera. Ava vanofanira kuvahodha kwatiri, havafani kukwira bhazi kunohodha kuHarare.
Aiwa, apo tiri kunzwa isu kubva kuMP vakamirira ivo bato reZANU PF vachitaura ivo pamusoro pemamiriro akaita nyaya yekushayikwa kwechikafu mudunhu mavo. Vachitaurawo zvakare vachikurudzira vamwe vanga vasati vawanikwa vachidyara mbesa kuti pachiri nenguva shoma shoma yekuti vanhu vadyare mbesa. Saka ndo zvavanga vari panhasi. Tinochingamidza vese vari pachirongwa chedu uye munoziva zvokuita. Kana muchida kupinda muchirongwa, ibvai manyora namba dzenyu, makanyora zvakare macode numbers enyu tigowanikwa tichikubatai.
I think marvelous. We're joined by our first guest, and that is Mr. Everson Ndlovu, who is a disaster management expert. He is at the National University of Science and Technology in Bulawayo. He is a lecturer there. Mr. Ndlovu, good evening and welcome to the program.
Sir, good evening. Good evening, Jarisma.
Thank you so much for joining us. So tell us a bit about what is happening in Zimbabwe. You are a disaster management expert and you know these issues to do with climate change, and you're an agriculturalist as well. So tell us what is happening, you know, in terms of drought and hunger.
Yeah, this is the third year running we're hit by a drought. What we've seen of late is that these droughts are protracted, and our farmers are not prepared. That's our major challenge. Preparedness is our challenge. So what we need really is to get our farmers prepared for any eventuality. You know, it's so disastrous to note that every time we are hit by a drought, we are quick to summon, to try and harvest whatever external aid we can get. But I believe that given our land, given our resources, we can prepare ourselves for this drought. And I'm quite aware of the climate change issues. But then still, there is need for preparedness. How? We need to ensure there is adequate water. You know, most of our dams right now are heavily silted. Heavily silted. They hardly can contain adequate water to last throughout the year. That's our major challenge. We don't have water enough so that our farmers can do cropping throughout the year. We have been dependent on rain-fed agriculture for centuries now. And I think given the climate change, it's high time we change and turn to productive cropping or cropping that can be done throughout the year. That's my challenge. People are losing crops. People are losing livestock. And the hunger issues are quite high across the country. Even in urban areas, you find long queues. People are waiting to buy, but if ever you're there, some millions. And we can't afford to lose time like that. We just need to be prepared.
Thank you very much, and stay on the line.
Aiwa, tinotenda varipa live feed edu pari zvino rikaitimbotora mukana uno kuti tikukwazisei. Moli mutoro ari pano, tirikona Terence Nharo ari kuti ari pano. Munyaradzi midzi, hanzi muri seiko sisima Vina Gibbs Dube mushipe Cosmas. Hanzi tirimo mumasvingo, mvura yaramba mudenga. Hamawe, saka our caller here mushipe Cosmas is saying is actually from Mashingo, and he says the water is definitely, the rains are not coming anytime soon from what you can see. Edimbiri yawanda, I'm watching you from Durban. Ishmael Chifadza, and I'm say, sister, and tinoku kwa say ne mufaro mukuru, ndichifara one chirongwa ichi, aiwa tinoku tambira ewo mchirongwa uye je, zivai kutikana muda kupinda mchirongwa, nyora I namba zenyu, makaisa makode namba zenyu, tigo kufonera hii. Jeffrey Liwaya, sister Mavish, wakaoma, isukuno tiri kutoshandira kutenga chikafu chete. Zed Soko, anzi, but wachi yaka wani kwa wani, yatu wa bama. Ayu, wandufunga ati ambu sita, kivanu. Kennedy, zato, aruti maskwela sayi tete Mavina, mkoma Gibbs, I'm watching you live from Zimbabwe. Mnogo na utuzo, oti muriku Zimbabwe, murikupi. Christopher Tembo, aripano Jeffrey Liwayo, anzi, muri sayi tete Mavina, I'm watching you from Cape Town. Lakson Gwizangwe, anzi, maskwela sayi tete Mavina, I'm watching you from Polokwani, ndiri kuno ku South Africa. Donald Mamboma, and I'm watching you live and clear from Rustenburg. Please call me. I watch it a kufonera Gibbs.
Yeah, Upamela Kumalo uti eZimbabwe kunzima. Mnyake nyonke abantu bahlupheka okumangalisayo. Uzobuya ke usindiso Pepe uti ndibukele. Siyabonga kakhulu ngiseso wethu. Uzobuya njalo ke Carlton Diliza Hlongwane uti kanti eMathebeleni South lina lise Studio 7 kusekwanda yini kuphela. Lifika nini ekezi, emambale, emalaba, kopiti, lako pango nezi nindawo. Hai siyafinyele lakona ngapo. Usimele lakupele uzabona tuchu. Nga kule story simnandi siyabuya kona ngapo. So kunja alo Carlton. Uzabuya labanya ke apa chieneyo. Sibuya lakupabu Ndlovu, Everson Ndlovu, lapa ke Ose Nast. So yena ukangela into lezi zabo disaster management. Nga sasikangela ke baba Ndlovu, sibona ukuthi izula lini kwenziwa yiloko kuthiwa isigudumezi se-climate change. Po abantu bangazimisela njani ukuthi bakulungise khonoko, ngicela ukutshaya ngesintu.
Ye, okuqakathekileyo lapha kaba yokuthi sinanzelele ukuthi umkhathi yatshintsha. Lokho yinto ekhona. So abalimi kuhle bagebe badinge amanzi. Ngiyakwazi ukuyadula. Kodwa nga uhulumente nga lalabo laba abanye abasizayo basiza kakhulukazi ekudingeni amanzi nokuthi babone ukuthi upstream sengaphetsha kwamadamu ngayo lapho okuvela khona amanzi kuhlanyele izihlahla ukwenzela ukuthi amadamu angaqhibeleki masinyane athole ukugcinakala ukuze alondoloze amanzi amaningi okwesikhathi eside. Ngiyananzela ukuthi khona isikhathi sokuthi sifumele izulu simile sesadlula kudala. Akusasizi ukuthi simele izulu. Kodwa silamanzi siyakwanisa ukulima umnyaka uze uphele. Silime ngenyanga nenyanga ngenyanga ngenyanga sithelezele asuke sibone indlela esiba khona. Kulenzekeli sekhona emhlabeni akuqali ngathi lokho nantwana abantwana bakwa-Israyeli bayalima bakudesert ibhutana siyayibona igedi lamadamu bayalima ivele angikhuluma ngevele ngithi ivele vele vele ayikhona umumbu amavele ngalana ngithi lakho sengabizwana kodwa buka likuhlale lisize ngendlala so thina-ke ngendlela abalimi bethu abafunde ngayo ngendlela abantu aba ngithi kahulumende abafunde ngayo angivele ukuthi singabe sebesikhuluma ngendlala a-a I think kuyosho ukuthi sitshintshe imicabango sitshintshe ukwenza kwethu ngitho le mfomo abazali abalimi babananzele ukuthi akusancede ukugcina inkomo 200 kati siyakudlala so kuhle bathembise inkomo ezinye benelise ukuthenga ukudla kwenkomo okuza basiza abantu futhi kabavuseleli futhi ngamafusta abokhokho labo kabavuseleli bakwazi nokulima utshani benkomo aleko kuqakathekile akusasizi ukulima njengakudala sokanesitshe ukwenza kwethu
ye sizabuya kuwe ubambe khonapho so is encouraging people to adopt new ways of cropping and harnessing water and all those kind of things.
Mm-hmm.
Yes.
Tina caller with Dr. Tanga. Hello, caller.
Hey, kwazo umhlobo.
Ayi wathi wadi makadi ikwe koko.
Ah, ngizozo
ukufusha. Tiri kutaura nani uye zve muri kupi?
Ayi ndiri South Africa Pretoria. Kana mfundisi moyo.
Ayi wa mfundisi tokuchingamidza itipewo pfungwa dzenyu panyaya yenzara iri kunzi yatekeshera munyika.
Ya chokutanga regai nditaura zveshuwa nzara kuZimbabwe yakaoma munoona kana uchinzwa uri kure nekuti pananga ndiri kumusha mwedzi wose ndichifamba munzu dzakasiyana siyana kumamisha ndakataura chokwadzo chika kana uchinzwa paredio ipa pastudio 7 uri kukwauri ukoko unongotaura asi kana uchingwaona nzara iri kumusha inochemedza kanini pachangu ndakachema ndichifa mukati medzimwe nzvimbo zveshuwa nyika yezimbabwe yakaremerwa kuzikore nzara inotyisa nzara iri mukati menyika yezimbabwe inotoda nyasha tendazve torotenda futi nemadhona aya veiwo veamerica vari kubatsira zvikuru nekuti takaona vanhu vachihorefawo mapfunde kutoone pizi dzakasiyana siyana zvimwe zvimwe zvinobatsira uye futi chimwe chandakaona kune dzimwe nzvimbo dzakafanana na shredi noti kwana gundo kumanikalendi chimwe aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Mfundisi moyo emambo famba famba nare dzenyu dzakukakama kakama. Alo, ah, nare dzenyu dzakuita ma jealous. Imbotaura ftitinzwe kana zvaramba tozudzuka kwa muno. Taura itinzwe.
Wondiri wakuti zvishuwa nzara yemukati menyike yeZimbabwe yakaoma, zvisingabviri nekuti zvishuwa vanhu vari kunhonga susune muromo. Ndakafamba munzvimbo dzekumamisha zhinji dzandaifamba ndichiona angu vanhu vakasiyana sezvo zvataingoitawo vanhu vari kutambudzika, asi nenhenda rive kuti pakubatsirikawo zvishomashopo akukoreswa mumapfunde kwavanonge vachiita, nekuti ndakaona dzimwe dzimwewo nzvimbo ingowaniswawo mapfunde apa neapa igona kurarama. Zvishuwa munyika yeZimbabwe makaoma zvikuru, zvinotoda nyasha dzashe kuti dzitungamiri. Chatezvo chatikungotokumbira inhau yevabatsiri vanokoresa vasamaria vakanaka vemadhona ivo vakatotaura.
Pane zvamataura muchiti pane nzvimbo dzamakaona kwanga kuine vaihoreswa chimwe chikafu ndekupi uyezve vaipihwe chii?
Kwandakafamba ndakaona nzvimbo yakafana nekuchisumbanje Manikalendi kwana Sumbanje kwachichemachona kwachichemachona Sumbanje Veneka nekuna Namatikwa kwoita kuna kwagudo kwamuteyo Chiredzi noti kunyanga ndudzaka siana siana dzaneka famba vanhu vaihoreswa kune madona ariko anonzi vanamwe mezi nerimwe dona ariko America rinonga chibatsira vana mapfundi nepizi nemagaloni emafuta zvakasiyana siyana ndizvonzi ndakaona zvaibatsirwawo vanhu izvozvo zvibva nokuti muri vanhu vangani pamusha chichi ndizvonzi ndakaona zvido zvaibatsirwa vanhu izvozvo ende futi zvechimwe chinhu chandakaona chinobenda vanhu vakawanda sanoita kuti kunokuwa kune mairrigation zvakafane nekwana gudo zasu problem iko ndekuti kune ada yainonzi kuada sumbanje vanhu veada sumbanje vanovhara mvura yose kuti ende kwavo saka vane mairrigation ari zasaya kana sekuno mvura saisi sazvino zvakusina vanenge vachitambudza vanenge vatoomerwa kuti vakadzi vose vakasera serangwa torara murwizi vachichera kuti vagone kuwana madiridzo avo agone kudiridzwa nokuti vazhinji vacho zvaitosvika pakutsva kuoma nokuti ndo zvaitoraramisa vanhu vakawanda ende futi chimwe chinhu chavanochema nacho dhona rakavabatsira kuti pakurima zvimwe zvirimwa zvinenge zvichingotorwa vasingagoni kuwana cheuviri saka ndizvo zvimwe saka nzara munyika yezimbabwe yakaoma koita futi kune kuzaka vanokorowo futi kwafane kuana sure kuana sure ana chekenyere ndingakuti dzimwe nzvimbo zhinji vanonga vachipihwa asi chiri zvakadero zvazvo zvinhu zvakafana izvozvo vamwe havawani nenhau yokuti vanonga vachinzimi sezvamunoziva mukati menyika yezimbabwe saka dzimwe dzimwe dzatakafamba tichiona zvataiona tikaona kuchipatara chepa St Joseph pane lebhe yemadzimai vanenge vachitambudzikawo futi kane chikafanga zvichitobva kumaruzevhu kumamusha nokuti vagone kurarama zveshuwa nzara iri kumunyika yezimbabwe inotoda ruoko rwamwari kuti vabatsiri vakafanana neunited nations dzimwe nyika dzigone kutongobatsira kuti vanhu vagone kurarama nokuti kana vakasadero vanhu vanofa ende futi chimwe chinhu
ndakaonavanhu
vairarama
aiwa regaitiopedzisaiira
tete sezvatakaa semunhu wakafamba kuzimbabwe akaona chimwe ndakaona zvipfuyo mombe dziri kupera kufa ndo chimwe chaisiraramisa vanhu vakawanda vanhu vanoswera mumasango vachichera chinhu chakafana nemapoteto vanoti zombwe vachibatsira mombe dzavo kuti dzirarame saka hai chimiro chinyika yezimbabwe chakaoma chatinokudai mvura yakanaya zvinhu zvingaita zviri nani chiri nyika yakaoma asi mvura yakanaya agriculture yakagona kuoparika zvakanaka vanhu vanobatsirika
aiwa tinotenda Kibs
yes lo baba unhlanhla dube ecingweni baba dube kunjani
okay,
bye
nyaphila njani poti
siyaphila mfowethu injani indlala ekhaya bantu
hayi indlala ine kakhulu
akusitshela ukuthi kume njani njalo lapho kudabuka khona
hayi la indabuka khona sivile hayi kuyanyiwa
kungaphi khonapho mfowethu ibala lelo hey alikhulunywa ibala lelo
ngeke kuhlala ungalikhulumi
ha kuqala mntana kulabantwana
qili uzofuna silikhulume futhi
hayi ngithi ibala lokuthi ibala lelo liqambileyo lelo kule avoid mbijana
okay
emsakazweni ye kodwa khuluma sivile usitshele ukuthi kume njani ukhuluma inhliziyo yakho yonke
futhi asiphili kahle futhi abantu bayalamba ekhaya kakhulu simo uyasibona nawe ukuthi sinjani baza kutshela kuphela ukuthi okay kuze abantu balambe yilokhu nalokhu ngokwenziwe yizulu wathi uyakubona but uhulumeni wethu wenzani phela ngoba siyalamba sinje uyakubo
wena lapho
assista kanjani
ovela khona ungaphi njalo libanceda njani abantu
ngisesolusi futhi ngisesolusi mina esolusi kwenye indawo abantu kusesprinkfontein sesikhwabeni
kodwa phela ungani ungamapulazi mbijana phela ngale
amapulazi futhi wena lawo anti amakhiwa sangathathela akusasizi phela lokho
sokulinywani selilima inkuni khona ngale
bhuti kuyanyiwa eyi sorry mani eyi
ya okay
akula lutho bhuti akula lutho
umntu ye
akula lutho we need assistance from our government
yebo phela
that our government is failing to do so that's the fact
ya
uyabona if i-government is tried by all means to equip us nge something esingayibona naye ebambekayo something that is tangible into ebambekayo bhuti ukuthi sibone ukuthi singenzani masuka la siyakuphi
Hayi siyakuzwa mfowethu. Kuzela ukugcina kona lapho baba.
Eh hayi please of us ayikhuluma mawuthi yabuka kathesi. Eh into le yayibona lezwe la ekhaya ayikho right.
Yeah.
Laba bathathi sithatha lo mhlaba. Thina abantu abunyama ngithi according to our government. Bathi sithathe lo mhlaba. Manje kathesi sebuya futhi bayathathela ngabodwana yini khona lokho?
Kungani kuyahluka?
Uyakubonti nje into khona ayiselasensi.
Ayilasensi sibini.
Ayiselasensi sensi. Ungathatha njani sithi sesithethe silaphana phezulu uthi ungaphuma omunye sokuthi hayi lwana la akathathelwe futhi sethathelelwane kusho ukuthi vele into leyo lobutsotsi.
Ya kungani kule nkinga sibili. Hayi siyabonga kakhulu ukuthi ufonele namhlanje ungadina kusasa mfowethu.
Kungcono ngoba sebeya expose ubutsotsi beya expose kabhuti hey uhlale kunjalo.
Hayi siyakuzwa mfowethu ungadina kusasa ukuthi
singenisa abantu amaphuma kimi la aphuma kini ubutsotsi beya expose kahlela. Anything that is ebunyameni yelila ngiyavele ukukhanyeni.
Hayi kunjalo Dube. Anto ubhango kumbe umthembu. Anto kuyafanana.
Kuyafanana ubhango nomthembu baba into eyi-1.
Sibongile mfowethu ungadina kusasa.
Yeah, umthembu osithembayo lo.
Yeah, lami umthembu osithembayo. Sibongile kakhulu
mfowethu. Libe limvake esihlelweni lo sikhulu beliqiniso.
Yeah, okay. No kulungile mfowethu siyaze njalo. Is better start iqiniso kakhulu. Ungadina kusasa.
Hello Khola.
Hello.
Hey, tukusora nani uyezwe muri kuphi?
Kana kuma King Sewala kuBotswana.
Ata uraiti nzwi.
Hai ndakatarisa hangu mamirire kunze zvitwa kuZimbabwe. Ndaikumbira hangu kuti government yedu yagaiswa zvinhu vhozi makatarisa. Fundi racho riko zvesoka kuti notinga chingwa chacho ka. Notinga nedutu saka ndaikumbirisawo kuti ngadai kwasa kuti mazvisa kwasa kushanda. Voza mayusa ari nani vhozi kwasa tinga chinhu batika nayo.
Mhm. Kopanyaya yenzara iri muri kubatsira sei kumusha?
Handa kudzati pamwe dzipega pega nototi kutokwanisa kutumira bhozi vanenge vachitochema kuti haguna mafuta chaya kudhura zvakunyatsobatika chaizvo. So nevana vanenge variko unofanira kuchitotumira maschool fees nekudya. So tinoti every month ega kutoshandira kupi kuZimbabwe apa kuno kubhozwa vanotigara ekuda kuti ubhadhara renti yokwanisa kuzvibatsira. So at least government iri yakasa kugadzira zvakanaka zvokwanisa rasi kwanisa kubatsira mamwe chete nevamwe mune mhuri kumusha.
Makatarisa mari yamunoshandisa muchitumira kumusha mungati yakawanda sei?
Takanyatsotarisa pamwedzi ndosimbozhanzoshandisa hangu iri 1200 pula takaisa kuma US it's $120 ndo mari yatinozoshandisa kachitumira uye tichitara nemari imwe yatozochajwa pamabhazi vanhu vakuti kana pakunoko kusvika kuZimbabwe $300 pula which means it's $30 futi.
Saka kumusha ndekupi uyezve variko vari kuti kwakamira sei panyaya yekunaya kwemvura?
Kumusha sopandi kwachakonda vari kuti haa mvura haguna ndochokwadi chiriko.
Aiwa tinokutenda ichaizvo mukoma tatenda.
Yes ndinotenda.
Pana mukoma Dadza D Gono vari kuti ndi Denek Gono kwamutare ndifonereiwo hamusati mambo ndifonera. Aiwa tichamboedza kukufonerai mukoma Dadza D Gono Gibbs.
Yeah, let's go back to Mr. Everson Ndlovu who is Ndlovu lo baba kumalo. Yesikhathi sithatha uKhumalo singakayi kuNdlovu. Baba Khumalo, utshona njani?
Siyatshona, litshona njani ndini?
Siyatshona Khumalo. Akutshela abantu ukuthi lapho khona kungaphi njalo indlala injani khonapho?
Mina ngilapha koBulawayo. Hayi, indlala inkulu lapha koBulawayo. Inkulu kakhulu. Sibili lapha emvela khona eGwanda kuWesi lapho kakhulu kudlula koBulawayo.
Singathi-ke abantu badla njani? Nxa ungasitshela sibili ukuthi abantu ngelanga badla kangaki. Into ezinjalo.
Abanye abantu vele kaba bayeqisa amalanga, abanye badla kanye ngemva kwe-2 days, abanye hayi badla kanye ngelanga. Njengabantu abadala, abantwana yibo bayekuthi ekuseni kwesikhathi bayakwanisa ukudla iporiji, kodwa abadala badla kanye vele abasadla abantu phakathi kobunzima obesabekayo.
Ungathi wena ngombono wakho ubonani sokulo buzima sibili?
Hayi, lapha sekulobunzima ngoba sikhuluma nezulu, izulu alikandi. Komile sibili khonapha kunje kutsha umoya oqandayo kodwa kula zulu. Ukuthi la njengalapha esivela khona eGwanda ngale eGwanda North, abantu kade sibenathisa inkomo ngangoJanuwari, benathisa inkomo emthonjeni.
Hey, kunzima ndoda.
Athathi kobunzima sivile. Indlala enkulu esabekayo.
Hayi siyakuzwa kakhulu phosela ukugcina baba.
Hayi sure sivile ayithi uthela ikona ukuthi ngabe kuthiwa bathumile ukudla kumbe imali nje. Amanye amazwi ukuthi abantu bakwanise ukuthi baphile ngoba abantu baphakathi kobunzima. Impuphu itholakala kanye. Ngemva kwesikhathi ukuthi uyibone kumele kube selayinini abanye zikhuluma kunje bavukela khona emalayinini ekuseni kusesele. Le mali kayikho.
Hayi siyabonga kakhulu ungathina kusasa eKhumalo baba.
Hawu siyabonga. Hayi lathi sifonile sure duke mthembo sithembane.
Hayi sibongile kakhulu baba Prince Khumalo ungathina kusasa. So that is Mr. Prince Khumalo is saying hunger is really devastating many families in Bulawayo and beyond.
Mm-hmm.
He says, you know, in most cases in Gwanda, you can have some rivers flowing and all those kind of things. But there's none of that. It's only, there are only a few places where you can find, you know, the rivers flowing. So he says it's really tough.
Mm-hmm. Mm. We have our caller Mkoma Gono vangawa chitini anisandambo fone rwasi ndrukunzi kwa titana wapa nare. Tunokuchinga mizai Mkoma Gono murikupi.
Tunatende hachitende kwa mtari.
Mafara ere nasima vama pinda mshirongo.
Mafara zakanyanyi.
Ehe, ticha ureo kwa kamira sei kwa mtari uko.
Kwa mjari kwa kaoma. Hakuna kana mbure kunaya mbeu mumunda angu ni mashanga. Atisho rinya kana tari kutichaona chikafu chinobwa mumunda izvezvi.
Mhm.
Saka atiti kuti tichararama nei chibage huku huri kudhura. Atisho rinya tari kana kuti tichaenda kupi. Atisho kana kuti mangwana tinodii.
Saka imi muri kubata mabasa api ikoko uyezve muri kurarama sei zuva nezuva.
Izvi tikutokorokoza zvenje yekuzvipa asi kukorokoza kwacho tikungomhanyiswa mhanyiswa nemapurisa saka hatitorina kana pekutangira hakuna chimwe chinotoitika tisati tatodzingirirwa kuti titongogurija muzinda musiyari.
Muri kukorokoza gold here kana kuti mangoda?
Gold.
Hakuna mashurugu here manje atiri kunzwa anetsa.
Uko asati asvika asi kuti mapurisa ndofunga ndo ari kutotivhiringa.
Zvinofamba sei?
Vanotongouya kutendanisa murukova. Last time vakatombouya neimbwa vakarumisa rumisa vanhu imomo.
Mm-hmm. Mm. Saka dai maiwana mukana wokutaura nehurumende pari panyaya nyanya yenzara maiti chii?
Zvakaoma vati regere. Tinokwanisa kuti zvavo tikawana mari dzaita falisi takwanisa kutenda chikafu chega kunana South Africa. Kana kuMozambique tinotsvakawo zvimwe zvinodyiwa ikoko. Zvino tichiri kuti tikwanise bhodha rakagumira kushanda pano pamhiri apa paredwood. Iruva richashandi. Saka vakatipawo mari inogona kutenge kunze. Tinokwanisa kutenda chikafu chega.
Mm-hmm. Aiwa mashoko makuku tucha izvo Mukoma muve nezuva rakanaka kwamuri kwamutare ikoko.
Let's go back to Mr. Everson Ndlovu. So Mr. Ndlovu, you were talking about some solutions, you know, long-term solutions of tackling climate change and drought. But we know that the problem is money. Money-wise, the government, it doesn't have money, you know, to construct, let's say, more dams, to actually establish many irrigation schemes. And if you look at dams like Mchabezi Dam, it was built long, long back, but there's no irrigation scheme near it. And the same applies to other dams, you know, and irrigation schemes that used to exist, like Makwe, Chichiripasi, and all those kind of dams. Irrigation schemes, they are completely, you know, destroyed. So where does the government start?
Okay. I'm quite aware of those challenges. I'm quite aware of the money issues, money challenges that the government is facing.
Mm-hmm.
But government has partners, partners in business, partners in the name of NGOs and other UN agencies like FAO, UNDP, and many more. I think it's an issue of trying to prioritize what must come first. The issue of food security is quite pertinent. And I want to believe that there are private businesses that are eager to invest in dam construction or in the resuscitation of the irrigation schemes that are currently not functional. There are many of these. Some of the dams that you tried to mention is actually underutilized. And I'm not sure why. There's so much water in that dam, but unfortunately there is no irrigation scheme. I'm not sure why and what is stopping government, what is stopping the community from utilizing that water.
Mm-hmm.
That's a big question for all of us. But government can also go what we call build, operate, and transfer.
Mm-hmm.
You know, bringing the private sector on board, because we are benefiting that we accrue both to the government, the community, and to the private sector. In that way, government is able to get the resources that they need to try and revive agriculture in Zimbabwe.
Yes, I was about to tell you, but I'm going to Baba Sithole. Baba Sithole, uchona njani? Baba Sithole, uyangizwa ecingweni?
Eh, ngiyakuzwa
thini? Eh, unjani? So ndisifone emlonyeni. Akwenze sikuzwe kakhulu. Yeah.
Ngiyakuzwa thini, uchona njani?
Sijonile baba, injani indlala khona ngapha bantu?
Hayi, indlala ibhahile dibe, indlala ibhahile ukuthi ukudlala.
Ah, usitshethi nxa usitsho njalo uJoni. Abantu badla kangaki ngelanga njalo kuhamba njani?
Ukuthi mina ukuzele sikujayele kumbe ngathi besikuqhelile kuba umuntu besidle ekuseni izemini izintambama kakusikho kade sekujiwa kanye abanye kabazi abanye neyicwala vela sisabonakali ikakhulu impuku vele emagrosa vele ayitholakali kadesi ngabona uthole impuku uthole igolide so idala ayisenti yokuthiwa ngiyacatshangelwa elizweni lethu indala ikhona le indala ikhona sibili uyabona izinla nxa uhamba abantu baphithizela bedinga impuphu ungene lapho ufice lapho abantu balayinile balayinele impuphu iye laphana into ezazingekho but kathizike sekukho ilayinile into njalo ungabona lapho ethe yalayinile khona iyakitholakala.
Singathi-ke ubuzima obunje nxa abantu bengazama ukuthi bethi behlale phansi baphumele ezinqumo zokuthi kumele ukuthi nxa kulokukoma okunje sikunqabele ngendlela enjenjenje bengenzani abantu babasithole?
Ya mina nxanje ngokubona kwami bonani asondaba kahulumende asondaba kazulu asondaba kamambo nomthwakane but yindaba yokuba izulu kalinanga iminyaka ephelileyo. So into yabikhona ngokuthi ziyakuseyinga ukuthi abantu bangenza njani. Mna ngicabanga ukuthi abantu abe nje ba uhulumende labantu siyabambana ama-civil society, ama-companies ama-NGOs abantu babambane bazame ukulisa umkhuhlane lo wendlala ngoba akwenzi ukuthi abantu base indawo zonke bebulawa yindlala. Ngaba njalo kukuhulumende layavumele mba ama-companies ama-individuals ama-NGOs abafuna ukuyimpota umumbu bayisethi umumbu bawungenise aphelizweni umumbu itholakale impuphu itholakale emashopu izinto impuphu yona ye yehle ingaze yadula ngoba ingaba khona but abantu bengenamali.
Hhayi, siyakuzwa kakhulu-ke ungadinelwa kusasa be baba esithole.
Hhayi, siyabonga baba.
We have our caller on the line. Hello caller.
Hello, Kitimavela, sina Mkoma Gibbs, masera si.
Ai, wati riwadi zvedu taura itinzwe Mkoma Donald Mamboma.
Ai, ndakabva kumusha mazuva pera, ndakandiriko for 10 days.
Ehe. Kwakwakamira si.
Ndingati kubva uchibva pa Bed Bridge, kuna na Litumba kose, Rutenga chii kusvika Mwenezi kose ukuya. Hakuna kusvika wapinda masvingo, hakuna kana chiriko. Vanhu vaya vantu vane zhara isiri pachena nyange vakazorima kwakusina kutonaya. Mombe dzaingofamba muminda musina kana chirimo. Handionise kuti nyika ichaita gohora kana aka gore rino chero mvura ikanzi yanaye kozvino haaisilete kuti vose vagozorima vagozokohwa handorasi kuti vamwe vanogona kungozoita give up havasi vamwe havasi vosacharima dhisiyana
sakaimizhara kunyange semaonero enyu chii chingaitwa kuti vari kunyanyobatwa vane nzara ava vabatsirikana?
Pamaonero anaya panotoda short term plan yekuti vana masangano akazvimirira atendege apinde abatsire vanhu kana hurumende isamaona sekuti mhandu kana tanoshanda nemaopposition party tatagara tichiona zvaizvo kuti kea inenge ichinzi pamwe inoshanda nemdc Oxfam inenge ichinzi inoshanda futi nemapata anotsigisa vana plan vana old vision hurumende apa ngaichisunura ichiona kuti nyika ina chinhu mudura rayo harina kana chirimo ngavachitendera mango abatsire apinde mukati muvanhu abatsire nokuti zvikaisa mumaoko ehurumende zvezvava kushanda nomumapato kuti iwo uri webato ripi akatadiko kunge vati mango apedza ari iwo ndo vanokwanisa kuverifya vachiona kuti uyu anokodzera kuwandopi mukapinda maoko emakanzera zvezvashata zvava kuti iwo uri webato ripi haunondivhotera zvikazodii asi chokwadi chirimo nyika ine zhara ndemazelasi
aiwa tinotenda
mukomaona hapana kana chanda chero mukavha basikiti miti yavo yaa vakatora prazi ravo riyari ari kumoria kumwe nezi nenguva yaya kutooma yose zvipiga zviya zvaka zvambobuka zviya saka haa chero mukavabvunza vanokudza izi kunyika ine zhara vabasi
abasikiti
vakuda kwashe basikiti vaimbovagavhera yee
aiwa tichavatsvaga tichimbovunza kuti zvakamira sei asi tinotenda chaizvo mukoma
avo kumwe nezvi kunoti vane bata murefu bata mufupire zhara hakune nyika ine zhara tiri mazenazi vandodavowo kuti vahurumende isunure chaiko chaiko
aiwa thank you so much mukoma Donald muve nezuva rakanaka we have a WhatsApp message that just came in from Takawira Kampikinyu Akapikinyu, we usually have him as a guest, I think, you know, a little while before, but he's been traveling. But he said, but honestly, things are not well in Zimbabwe. Mombe zirikufa, madibi akuchina, foot and mouth, and anthrax wreaking havoc. So he's actually just saying he did visit Zimbabwe recently, and he's saying the situation is very bad. Mm-hmm. You know, before they had these dips where people would go and take their kettles, kudibi, to dip them, you know, for other diseases like, you know, ticks and, you know, other diseases. Yeah, but he's saying none of those are operational right now. So the situation is very bad. And then he says NGOs and government programs can manage to assist only 17% of the families, which leave 83% of people in need. We should rethink our reliance on maize as a staple food. It is foreign to susceptible to climatic shocks. Maybe beans, the government should stop subsidizing maize in regions 4 and 5 in focus and focus on livestock development in these areas. So that's his contribution.
So I think Mr. Everson Love is also an expert in agriculture. So, okay, Baba Love, kumbe ngiqale ngiye kumashongane qala ngakayi kubaba Ndlovu mashongane kunjani baba
yankona
ye ungaphi ususe goli
ngibuye nini ngicede nyanga ngisekhaya sengila egoli manje ngibuye ekhaya ngo-December
ulimile yini khona ngale khaya
kuzekalima imvula ingamanga nje limanjana ayini imvula ayikho imvula
ye madodo kunjani kodwa tshiredzi kome qhaqalakho
komile kuoma kuti ha irrigation wazi le tihlala kona akuna madamu leyi indhawu leyi tshisaku kakhulu wa vona leti ikinga leyi ngiyibonaku into yenzekalako leZimbabwe neti uyabona ilizwe leZimbabwe libe lifuze likhuluma kuti ilizwe leli line-disaster manje uyabona ithi ulalele iradio Zimbabwe ayikhulumi ngedlala manje ngimangala la eSouth Africa kuti ithi kungatshaya mkhukhu wabona la eSouth Africa kaningi nengihlala emkhukhwini
ya
la egoli bakutshaya mkhukhu uzova igovernment ibize ithi hei ngeyi-disaster yenzeke lapho manje igovernment ayingenele bakhale manje leZimbabwe indlala leya ilefuze yona igovernment ikhale ithi bakhulume kuthi selas ayisinto yokudlala la singenelwe manje bathulile ayikho into bayenzayo
So manje nxa abantu bengalimanga mashongani nxa lingalimanga ekhaya khona ngale tshiredzi lizadlani
akuna into yenziwako because akulimwanga ikomo zonke neti le ikinga ikomo sizingenisa ngekani le kugona renzoli se lihile mari lifanga kaninginingi ngoba le siyaposa sizingenisa azifuneki khona le but imvula yikho komile kuwomakomo ufana nala uyabona la emgwaqweni lakuhamba khona imoto kwenze ngale ndlela le but uyabona ukuthi wabona la eSouth Africa labakhuluma ngokugula le kuseChina lo ngikho labakhuluma ngako indlala abakhulumi ngayo manje le kushoukuthi ukugula lo kweChina kungafika eZimbabwe abathi bayophela because la eSouth Africa bakhala ngokugula le kweChina abakhali ngendlala bakhuluma ukuthi if ukugula lokafika la abantu basindwa zophela abakhulumi ngendlala okufana nezimbabo.
Hayi siyakuzwa Mashongane ungadina kusasa ba.
Alright.
Okay, Papa, so that is Mr. Mashongane is from Chiretsi. He says he was at home, you know, up to the end of December. So he says there's nothing that he did in terms of, you know, cropping because mm-hmm. there were no rains. But he says, you know, they are trying to take their cows and, you know, their cattle or livestock to Konarejo National Park. But normally the park's officials don't like it at all. So, but he says they're doing it by force because there's nothing they can do. So it's better to have a few cows saved than to save most of those animals. So he says people must balance those, you know. Mm-hmm. So he's a very bitter man.
Mhm.
Yeah.
Tomboenderera mberi tichikuchingamidza ipano pa chirongwa chedu pa VOA Facebook page yedu yoshona. Lawrence Ziba ari panapa. Lawrence ari kuti the government is sleeping on the job. He's not very happy. Maroja Panastensi ari kuti hamufoni imi. Aiwa tichaedza kufonerai. Willard Majoni Manyanda ari kuti maswera seiko pa chirongwa. Tiri kukunzwai ndiri kuno ku Free State now. William Majoni Manyanda akanda zvakare namba yake. Asendekera mwana wevu aripano arikuti arikunyoro talent muchemwa anzi muri seko tetema vini ndiri kuno kuZimbabwe ha kuri kurwadza kugara ndisikuzva kuti muri kupi munogona kunyora kwamuri kuitira kuti kana tichikukwazisa itibvataziya kuti muri kupi
Gibbs. So let's go back to Mr. Everson Lovu. So people are actually raising some issues like, you know, planting drought tolerant crops, but we have seen this you know, happening every time when there's drought. The government makes some of these calls, but nothing happens. So what is going on? Why are people not prepared to plant sorghum, millet, rapoko, and even legumes?
Yeah, that's quite a pertinent issue to debate on. But what I my take on that one is that we're so fond of millet to the extent that we have forgotten what used to be ideal foods in our region. That's the challenge.
Uh-huh.
People don't realize that maize was actually stock feed from where it came from. But because of the impact of colonial living, people tended to favor maize instead of our own grain, sorghum, millet, and some other foods.
Uh-huh.
It's very unfortunate. It will take concerted efforts in terms of education to try and re-educate our people to appreciate that these foods are ideal. In fact, I'm reminded of a saying during the HIV pandemic where Zimbabweans were actually reminded by a white lady from America to say millet and sorghum are actually ideal crops for people that we live in HIV and AIDS. Imagine we are being told by foreigners that our traditional foods are ideal. It shows how much education we need in terms of re-educating our people to begin to appreciate what their forefathers used to eat. Both government and the other sectors, say the NGO world and the individual, should invest in re-educating our farmers. They need for that.
Thank you very much, and stay on the line. I guess we've got a caller, Marvelous.
Hello, caller.
Hello, Tete Masorazi.
I want to square that to turn and we should kupi.
Ndiri kupi? Ndiri mrutara mkoma enda.
Ehe, muri kupi mkoma?
Ndiri Cape Town.
Taura iti nzwi.
No, ndiri uda ngu taura angu ni zindara irukumusha wu.
Ehe, taura.
Saka, ndara irukumusha tete, inimi sandri kukumbira angu inini. Kudenu kuti tango nzwana tese vana wuku Zimbabwe. Nekuti kugara takachema eparizi nezika. Vamwe turi kusiya vakadzi vedu vana ende makuriro vari kuita vari kukura sekunge isusu hatisisiri napfungwa vabereki, but titori nepfungwa. Asi nekuona situation iri kuitika kumusha, tiri kutiza. Munoziva kusiya imba yakadaro woenda, kana tokusiya vana, tiri vanhu vakuru. and Zimbabwe is Zimbabwe in Nika and get in its chica, Zaiza, Yakazara. But the Paris name Zongueta Sukungeti, Tese Atina Pungo. But it didn't fungo. I see Miss Andruku Kumbira, Gatibatane, Tese, and Lokutika, Tikada Kutiki Gatarachungo.
Narizenyo, hello. Caller, I'm not sure what's going on with his line, but he was coming up with a very, very valid point. He says Zimbabweans should unite, because as much as people complain, but if people don't have a united front, then there's no way where people are going.
Yeah, Baba Ndlovu, abantu bangabambana bezama ukuthi benze abakwenzayo. Kambe kungalunga yini nxa sesikhangela konke konoko kwenzakalayo. Singangeni kakhulu kwezombusazwe, but sikhuluma kakhulu ngakhona ukuthi kuyahlupha udubo lolu lokoma, kuyahlupha njalo ukuthi abantu abala kuhle.
What December ngithole i-butternut evela kubangani bami eGwanda North. Ngahamba ngodingela ngabona ukuthi i-butternut inhle kangaka ivela njalo. Ngafika kwele ngadi abayinikwa i-Durban Trust. Sebelomumbu osuzavuta. I'm sure that they still live. The lima then the one lava the lima. The canile, or lava nibuza, or lava niga limal jar. Number two, the family of a folk, our pillar is a goal. Then you tell it to get a kaya, who then is late with the other. If the family Zibambin is a tenor engine, Yaman, says the Pampa Amand. From a fulling which I can see in the car as several women in Peter, the man's name, even the moon, though Oman was in the Oman. But it doesn't really be in Chinese. So we were done by Adam to the Mark of the tea, who called Adam Abin, or a part of the old Mark. The Kuluma is the one only my essay one. When you look on an island, it's a Amasaga estate feed. And tell you to corner, one of them the income of the chain on a rotten aisle between 800 to 2,500 rand. And 50 by the income of 2,500 rand, by an abundance, but a wind. So, amazing, it's corner, other ten income of another or omitted name. Baba kuka bonabatha namasaka basisa kodwa sebefuna ukubuya bethatha inkomo almost mahala. So izakamisa ezibambele ukuthi a asibe ngephrize enjani e-one esigabeni lesi singarotshwe ngabantu laba. So mina nje isikhona abantu bangabambana babophe into abayebopha esigabeni sabo kuyathinta nendlalo iyabaleka.
Hayi, siyakuzwa kakhulu ubambe khonapho ungayikatshana. Silo muntu ecingweni mavela sikhumba
sila muntu Parisian ngisingothini nemuna sileke ithingo
sibalelo kokona
vari pa ma live feed edu kuitira kuti mangwana havasanete vanogara vachiuya pano zuva nezuva vatakutadza kufonera nhasi pano pa VOA shona tinoti kumbira riregererwa asi vatakwanisa kutaura navo tinokutenda ichaizvo zuva nezuva munenge muri pano uyezve kuna vava vachangobva kupinda muchirongwa tanga tiri kutaura nyaya yenzara asi Gibbs nguva dzedu dzinenge
dzachizvanisezambiri upamela kumalo situmezera umlaizelo mavela sila kuti baba Dube sicela likhangele amashurugwi abulela abantu ematopo emapisa so there's an issue there so I think we're running out of time and we have to leave it there. With our guest this evening, disaster management expert, Everson Ndlovu. Mr. Ndlovu, thank you very much for joining us tonight on Studio 7 Live Talk. Thanks also to our listeners and viewers who joined us tonight on Live Talk. Join us again tomorrow. This is Gibbs Tuba in Washington, D.C., saying goodbye.
Aiwa pana mkoma vanyora pana pamkoma Jimmy Ben hanzi kola aviringidzwa network hake but anga ane point arikutaura nezva mkoma vanga vari kuti vanhu ngavabatane. Aiwa ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri mu Washington ndichiti ngatisanganei zvakare mangwana pa Let's Talk ngatikurukurei apo tichange tiri kutarisa zviri kuitika munyika nekunze. Muve nezuva rakanaka. Bye-bye.